Maonera angu sandra ndekuti hazvigoneke nekuti iyi inyaya yakatoitwa. Maonera anoita ndekuti VMDC pavakarara nezamukanwa ndepekubvuma kuti vatafataona mahoso munhu aizikanwa kunzi akavhara manewspaper akawanda obvuma kunzi ndiye akucheya Broadcasting Authority of Zimbabwe. Saka kuti vachatanga kuzoti vakuvhura maziso izvezvi voti takabiridzirwa handei kuparamende ngazvibviswe handione zvichiitika. Ukatarisa composition yeparamende yedu isisu MDC inogona kunge ine majority kana tikakombaina nevekwanuverana Mutambara. Asi majority iyoyo haisi yakakwana kuti inge ichichinja mitemo. Naizvozvo handifunge kuti pane chichachinjwa ipapapa. Chavangatohopera ndechekuti kana paakuzoitwa mamwe malicense, nekuti apa paburitswa maviri chete, kana paakuzoitwa mamwe malicense ndopangatozonzi pangaite mamwe manew players. Asi vakatopiwa vakapiwa. Dai vakati ivo pachizvichitanga vobva varamba kuti munhu akaita satafataona mahoso haafaniri kuti mbenge ari padhuze nepanotaurwa nezvenyaya dzemapepanhau kana maredhiyo.
Saka murukuro henyu kuti kuenda kudare kweparamende iyi motion iri kuitwa navachikwinya hapana zvaichabatsira?
Handione ichibatsira. Zvakangonaka hazvo kuti zvinoreiza nyaya yacho kuti inge ichitaurika kuti ndo zvakaitika. Asi kuti ndifunge kuti zvingakonzera kuti zvonzi zvasetwa aside vanhu vakapuwa malicense kana kuti Broadcasting Authority of Zimbabwe yonzi yakubviswa. Hainyaya inotopedzisira yatosvika kana kumanegotiators, ichizobva kune manegotiators yotonzi yakumaprinciples poitwa deadlock. Handione zvichiitwa neparamende izvozvo. Inyaya inoratidza kuti it's part of the broader strategy yezanu PF yekuramba mareforms yekuti vanhu vange vachiwana mukana wekuzviexpressa zvakasununguka muZimbabwe. Saka inyaya yekuti kana zanu yakaitarisa inenge ichitoti dzadzimwe nyaya dzeregime change dzoda kutaurwa nezvadzo. Ende kana takatarisa zanu ichienda kuconference kwairi kubhuruwayo, inotobva ikoko ine pfungwa yekuti hatina maconcessions atichaita.